This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 6 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichiita zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nhengo dzebato reZANUPF dzinovhiringidza kuparurwa zviri pamutemo kwechirongwa chekuvaka zvitoro nemisika wemupedzanhamo Upmarket 2 muMbare.
Vashandi vekambani inogaya upfu yeBlue Ribbon Industries vapindawo muhondo yekuda kutengeswa kwekambani iyi kukambani yekuTanzania.
Mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vanopinda muZimbabwe vachiti vari kupanga njere kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nengo dzebato reZANUPF dzichitungamirirwa nakanzura webato iri weward 4 muHarare vaMartin Matinyanya nhasi dzarambidza kuparurwa zviri pamutemo kwechirongwa chekuvaka zvitoro nemisika wemupedzanhamo Upmarket 2 dzichiti dzange dzisina kuziviswa nezvechirongwa ichi. Vanhu ava vatiwo havadi kuti varungu pamwe nemakanzura ebato reMDC ave muchirongwa ichi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yeHarare iri kuita mushandira pamwe nekambani yeConsortio International kuvaka musika nezvitoro pasi pechirongwa ichi chavanoti Shawasha Center, uye chirongwa ichi chichadya mamiriyoni makumi mana emadhora. Kuparurwa kwechirongwa kwange kuchifanira kutanga na 10 mangwanani, asi kwamiswa mushure mokunge vaMatinyanya nenhengo dzeZANUPF vavhiringidzana nevakuru vekanzuru avo vange vachitungamirirwa nemunyori mukuru wekanzuru vaTendai Mahachi. VaMatinyanya nevamwe vavo vapopotedzana navaMahachi vachivaudza kuti vange vasingadi varungu pamwe nemakanzuro aMDC muMbare. Kukakavadzana uku kwaenderera mberi kwemaminitsi anodarika makumi matatu, izvo zvazoita kuti vaMahachi vaudze vanhu vange vaungana kuti chirongwa ichi chamiswa. Kurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo, avo vange vachifanira kuzoparura chirongwa ichi, havana kuzouya mushure menyonganyonga iyi. VaMatinyanya vaudza nhengo dzebato ravo kuti vafara nekumiswa kwechirongwa ichi.
Kana ndichiti kutonga vanhu ava ndo vanotonga, handisi ini. Saka programu yedu tichazounganidzana iye zvabva zvisina chi programu iripo dzosadzokera kwena.
Mushure mezvo vaMatinyanya nevamwe vavo vabva vatanga kutandanisa vanhu vange vaungana. Vanhu ava vanga vachisanganisira vamiriri vekambani yeConsortio International iyo iri kuunza mari yekuvaka musika nezvitoro paShawasha Center. Pange paine vamiriri kubva kumizinda yenyika dzakaita seIran muZimbabwe, uko kunobva vamwe varidzi vekambani yeConsortio International iri kushanda nekanzuru muchirongwa ichi. Mutevedzeri wameya vaThomas Muzuva vati havasi kuzochityidzirwa nakanzura mwe chete, uye vati chirongwa ichi chichaenderera mberi zvisinei kuti veZANUPF vanozvida here kana kuti kwete.
Tinoda kuvaka nyika zvokuti one single kanzura anoti hapavakwi, then tichaona kuti vachombo pavanenge vachiti vada kuti nyika ivakwe vari kurevesa here kana kuti havasi kurevesa. Tichaona nekubudirira kweprojekti iyoyi kuti vanenge vachireva here nemwoyo wese kuti nyika yoda kuvakwa.
VaMuzuva vati zvaitwa kuMbare hazvienderani nezvinotaurwa nehurumende yeZANUPF, uye zvinonyadzisa kana mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Aya mainvestor abva kufa East kakwavanoti Luku East Police, havana kubva kuEurope, ndokuluku East kwavakuvarova manje. So kana Luku East yakurohwa tichaona kuti vamugabe vanoramba vakanyarara here kana kuti vachombo vacharamba vakanyarara vanhu vachirova ku East. He has booked the mayor right now and has booked the minister amanya kwa minister akanzwa kuti minister is at the university amanya kwese kuma offices of government because he's embarrassed. Haachisina anomubatsira because he's running around the whole city.
Vamiriri vekonsortio varamba kutaura nesu asi vashatirwa zvikuru zvekuti vazivisa kuti vanogona kubuda muchirongwa ichi. Mutungamiriri wesangano reZimbabwe Indigenous Economic Empowerment Organization vaPaddington Japa Japa vashora zvaitika kumbare nhasi.
Nguva yekuita zvepolitics ngaichipfuura, haisisiri nguva yepolitics. Tiri kutambura tese, tine nzara, tiri kushupika, asi vanhu vane nguva yekudzinga, vanhu vane nguva yane mari zvakadai so zvinonzwisa tsitsi nekuti zvino zvakadai zvinoita kuti nyika tirambe tiri varombo. Saka tiri kuti isusu kana paine vanhu vane nguva yachida kutibatsira, aiwa tikumbira hurumende yedu ichengetedze vanhu.
Vazhinji vatatarwa navo vakaita savamwe amai vati vanonzi Amai Mufari, avo vanogara mumbare mekare, vanoti vanofarira chirongwa ichi chose vachiti pari zvino nzvimbo dzavanoshandira hadziite uye vanoswera vachishungurudzwa nemapurisa.
Kana vachitisirwo matoilets kana vachitisirwo security yakanaka kuti tivanopo kushandira pakachipa, zvinhu zve zvakanaka chaizvo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vanoti zvaitwa kumbare nhasi zvinoita kuti vekunze vasauye kuzotanga mabhizimusi muno uye hurumende inofanira kuranga vese vakonzera izvi. Chirongwa cheShawasha Center chinotarisirwa kuumba zviuru nezviuru zvemabasa sezvo pachange paine nzvimbo dzekutengesera zviuru zvishanu. Mushure mezvo pachange paine zvitoro zvidiki zvinosvika zana, kwozoti zvitoro zvihombe zvechikafu, mahofisi, mabhanga pamwe nenzvimbo mitambo. Nhengo dzeZANU PF mumbare dzakatadzisa sangano reBill and Melinda Gates Foundation kuvaka dzimba dzinokosha mamiriyoni mashanu emadhora muna 2012, uye dzimba idzi dzakazovakirwa kudziva resekwa. Mugore rimwero dzakarambidza muzvina bhizimisi vaAlex Mashamanda kuvaka bhizimisi ravo rekutengesa peturu raikosha miriyoni nechidimbu chemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, vashandi vekambani inogaya upfu yeBlue Ribbon Industries vapindawo muhondo yekuda kutengeswa kwekambani iyi kukambani yekuTanzania yeBakresa Group iyo yakaratidza chido chekumutsiridza Blue Ribbon. Vashandi vekambani iyi vanga vachida kuratidzira nhasi pamahofisi esangano reGrain Millers Association of Zimbabwe muHarare, iro riri kukurudzira hurumende kuti isabvumidze kutengeswa kwekambani iyi richiti iri mumaoko evatema nechekare. Asi vashandi avo vanoti vave nemwedzi yakawanda vasina kutambira uye vazhinji vavo vakamiswa mabasa, vari kukurudzira hurumende kuti ibvumidze kutengeswa kwekambani yavo senzira yekumutsidzira kambani iyi uye kuwanisa vanhu mabasa. Asi mapurisa anonzi nezuro akazonyima vashandi ava mvumo yekuti varatidzire achipa zvikonzero zvekuti havana kuzadzisa zvose zvinodiwa kuti vapiwe mvumo yekuratidzira. Svondo rapera, sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rakanyorera kugurukota rezvemaindustry vaMike Bima richida kuti vamise urongwa hwekutengeswa kwekambani iyi, richiti makambani anogadzira zvekudya haafanirwe kuenda mumaoko evekunze uye kambani iyi iri kufambiswa nevatema vakaitengeserwa neTA Holdings. Nyaya yekutengeswa kweBlue Ribbon Industries inonzi pari zvino iri mudare remakurukota iro rinotarisirwa kubuda nechisungo cheronguva. Bakresa Group inonzi iri kuda kubhadhara mari inoita $19 million mukutenga kambani iyi, iyo inonzi ine zvikwereto zvinoda kusvika $30 billion. Tabata munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi veBlue Ribbon reUnited Food and Allied Workers Union of Zimbabwe vaDonia Mutero kuti tinzwe zviri kudiwa nevashandi.
Isi vashandi tiri kunyika zvisingaiti. Chisiri chinyuto chokuti hatisi kuwirirana nemutemo weindigenization, asi tiri kunyuta nekupereterwa kwakuitwa mutemo nemamembers veGrain Millers Association of Zimbabwe. Vaakupereterera nenzira yemakaro vachihwanda kuti kuda kusapota indigenization. Yeti zvinozikanwa pasi pano pese kana imo muno munyika miri meZimbabwe kuti hakuna muzvina kambani anofarira mutemo weindigenization. Asi iye tiri kuona Grain Millers achipepota kuti iwo ire Blue Ribbon neBakresa rinotyora mutemo, iwo mamembers acho pachi zvavo aripewo ari kuti vane zvazvo asina kutombokomplya nemutemo wachiwana. Makaro nokutya kuroroke zvinogona kuiswa neBakresa deal havatanga kuita competition. Kuparira kweBlue Ribbon iyo yaigadzira mabrands anozikanwa munyika munomesa hapana imba yanga ichishaya kwa brand rebrubon saka vanotyira kuti brubon kumuka kwayo kunopa competition inobatsira maconsumers wokuti kana pane competition yakadaro pachaita prices zvunhu adzike pasi but iwo vanotaura kuti hanzi pagreza akauya zvinhu zvinodzika pasi tobva tabudiswa mubusiness kureva kuti haisi nyaya yeindigenization inyaya yemakaro yekuda kuprotecta territory nehomwe dzavo izvo ndizvo tiri kuramba izvozvo.
Tinonzwa kuti manga muchitarisirwa kunoratidzira nhasi kumahofisi eGrain Millers Association of Zimbabwe. Chii chakumisai?
Hatina kuzobudirira. Munoziva tinenge tichizama chaizvo kuti titeedzere mitemo yemunyika muno. Sezvizvarwa zvinotedzera mitemo yemuno. But tinozoona kuti avo vatinenge tichizama kuudza chete kwete kuti kutsvaga authority. But kuvaudza kuti tichada kuitawo zvakati musi wakati muuye muzotipa security just in case panogona kuita vamwe vanenge vane dzimwe pfungwa dzisiri idzo dzatafanira isusu muzotibatira kupa protection iyoyo. Vanhu ivavo vakutotora kutoti kutiudza ikoko hakusi kuudza chete asi tinofanira kupai mvumo yekuti moendera mberi he. Saka nezuro taingonza tisati tapedza nhasi tozoudzwa kunzi hamukwanisi kuenda mberi nenyaya iyoyo nokuti hamuna kupedza zvindu pamutemo kuenda kumatare. Chotishamisa ndechekuti mapurisa vaakutonga nyaya here? Hatina nyaya iri kumatare nejimasi asi vanhu hamusati mapedza nyaya dziri kumatare.
Pane vamwe vari kuti mari iri kuda kutengeswa nayo kambani kana kuti iri kuda kubhadharwa nebakresa mukutenga kwairi kuda kambani imari shoma shoma isingaenderane nekukosha kweblue ribbon.
Komuredhi kunyepa kuvanhu vejimasi minista kana kuti ivo vari kunyorerwa matsamba kabhineti ngai asese kuona kuti mamembers ejimasi vacho iwayo pane here akakomplaya nemutemo weindigenization zvavanochema kuti tikauyisa bagreza takangaisa mutemo.
Vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi veBlue Ribbon Industries reUnited Food and Allied Workers Union of Zimbabwe vaAdhoniya Mutero vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America.
Vachangogadzwa semutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu vapinda muZimbabwe nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaLungu vatambirwa panhandare nemuteedzeri wemutungamiri wenyika wekutanga vaEmerson Mnangagwa. Mushure mehurukuro dzaita maawa mana navaMugabe, VaLungu vaudza vatori venhau kuti rwendo rwavo muZimbabwe rwanga rwuri rwekutsvaga ruzivo kubva kuna vaMugabe. Asi gurukota rezvekunze kweZambia vaHerry Kalaba vaudza Studio 7 kuti vaLungu vakurukura zvibvumirano zviri pakati peZambia neZimbabwe zvikuru munyaya dzezvekutengeserana. Mushure memusangano wavaita navaMugabe, vaLungu vaperekedzwa zvakare kunhandare yendege navaMnangagwa apo vanga vodzokera kumusha kwavo. VaLungu vari kutarisirwa kuenda kuAngola svondo rinouya muurongwa hwavo hwekushanyira nyika dzekuchamhembe kweAfrica.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Pa Facebook page pedu endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vatungamiri venyika dzinoti Britain neFrance, dzinoti Germany neFrance vasvika muMoscow kutagurira Russia umo vachapa urongwa hwavo hwerunyararo kumutungamiri wenyika iyi. Urongwa uhu ndokuedza kupedza kurwisana pakati pemauto emuUkraine nemauto ari kutsigira Russia uye kupatsanurwa kwedunhu rekumabvazuva reUkraine. Amai Angela Merkel vekuGermany navaFrancois Hollande vekuFrance vachaita hurukuro idzi navaVladimir Putin mutungamiri weRussia.
Chikwata chemuYemen chiri kurwisa munyika iyi chechishaita chinoti chatora nyika iyi nhasi uye chikabva chaparadza paramende. Chikwata ichi chinoti chiri kuronga kanzuru ichafambisa mabasa emuYemen. Vachitaura munepfenyuro, chikwata chehauti chinoti chiri kuronga kuita kanzuru ine vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe iyo ichatsiva paramende.
Mitumbi makumi matanhatu nemumwe yawanikwa nhasi muMexico, munzvimbo inopisirwa mitumbi yevanhu kuti izovigwa ari madota chete. Nzvimbo iyi, iyo iri muguta reAcapulco, inonzi yanga isisiri kushandiswa. Guta reAcapulco rinonzi ranga richinetseka mukurwisa kutengeswa kwezvinodhaka pamwe nemhirizhonga. Asi hazvisati zvazivikanwa kuti mitumbi iyi yakakonzerwa nemhirizhonga here kana kuti yakangosiyiwa pakavharwa imba yekupisira mitumbi iyi.
Sangano reEuropean Union riri kuzozeya nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mudzimai wavo amai Grace Mugabe uye kambani yeZimbabwe Defence Industries vobvisirwa zvirango here kana kuti kwete. Asi vamiriri vedzimwe nyika vanoshanda neEU vanoti musangano iri hamuna kuwirirana panyaya iyi. Nyaya yekuti vaMugabe vakadomwa kuasa chigaro weAfrican Union yapowo kuti nyaya yezvirango iyi ive gangaidzwa mukwenyi kukwenywa kwemhezi yavavira mudumbo kuEU. Nhengo yedare reEU inobva kuBritain amai Catherine Baird vakaudza bepanhau reBritain reTimes kuti kudomwa kwavaMugabe sasa chigaro weEU zvinhu zvinogona kukanganisa zvakanyanya kudyidzana kweEU neZimbabwe.
EU yakatemera vaMugabe nevamwe vakuru mubato ravo nemauto zvirango muna 2002 ichiti vainge vabirira sarudzo uye vaityora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti shura rakatanga payakagovera minda patsva ichipa vatema. Gore rapera vakuru vakuru vemauto vakabviswa pazvirango kuchisara vaMugabe nemhuri yavo chete. Asi EU yakabva yatiwo yaizotanga kudyidzana nehurumende nekuipa mari kuyebudiriro kutanga mwedzi uno. EU yainge yoshanda nemasangano akazvimirira oga mukuita mabasa ebudiriro. Mumiriri weEU muZimbabwe vaPhilippe Van Damme vaudza Studio 7 kuti vatanga kuziya nezvenyaya yezvirango vakati vanhu vanofanira havo kusamhanyira mberi asi kuti vanofanira kumirira musi wa20 kukadzi pachataurwa danho rinenge rabvumiranwa. Asi vati kana vaMugabe vachiita basa reAfrican Union, nyika nenyika dziri muEU dzinokwanisa kuvapa mavhiza ekufamba. Asi vachitaurawo neStudio 7, mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vati vari kutarisira kuti zvirango izvi zvibviswe nekuti hazvisi pamutemo. Vativo zviri kukanganisa budiriro yenyika. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reHuman Rights Watch sachipangamazano vaDeva Mavhinga.
Chikuru chinokurudzirwa ndechekuti nhaurirano ichaitwa mukati meEU inofanira kunge iri nhaurirano inobva kuti panguva yakagadzwa zvirango izvi ndezvipi zvinhu zvaionekwa zvaiitika zvanga zvisina kusarukana zvinosanganisira panyaya dzekutsora kwekodzero dzevanhu, kuremekedzwa kwemitemo, utongi hwedhijitere zviripo. Pava nemutsauko here? Tasvika here senyika padanho rekuti tinoti aiwa zvinhu zvose zvagadzikana, ukama ngahuchidzoredzwa pawaimbova kana kuti kwete? Ndo zvinhu zvinofanira kuti zvitaurwe nesangano reEU kuti kana vakati tava kubisa zvirango izvi vari kureva here kuti zvinhu zvese zvanaka, wava muchitete nemvura yeguvi mukati menyika yeZimbabwe maringe nekodzero dzevanhu. Tichiona isu vari pasi vanenge vachiona nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti hatisati tasvika ipapo.
Kana muchiti Zimbabwe haisati yasvika ipapo, zvii zvamuri kutarisa apa vaMavhinga?
Onaika pane zvakawanda zvanga zvakatenderanwa maringe ngatitarise pabumbiro remitemo idzva renyika zvisati zvaitwa. Pane mitemo gumi nefararira isati yavandudzwa kuti ipinde mugwara mumuforo unoyererana nekodzero dzevanhu dzakanaka. Pane vanhu vakawanda vachiri kutambudzika vasina kodzero dzavo dzakakwana vanosanganisira zvuru nezvuru zvemhuri dziri kuchingwizi vakatamiswa mumafashama emvura etokwe mukosi. Pane vanhu mhuri mazana nemazana vari kutamiswa, vari kutandaniswa mumapurazi vachishayiwa pokugara. Zvese izvi zvinofanira kuti zviongororwe kuti konyaya dzejambanya nekumhanyisana pfuto mumapurazi dzakapera here. Tinoona kuti hazina. Saka matambudziko akawanda iwayo anofanira kuti aongororwe, nekuti dzimwe nguva sangano reEU tachimbi-chimbi rikakurumidza kumedza kutsenga kuchada, rinogona kuzosvika pakupa kuita sokuti vari kuti ivo zvinhu zvese zvanaka nyamba kwete achiri makakatarwa pano mukati menyika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reHuman Rights Watch sachipanga mazano vadiwa mavhinga vari parunare muHarare.
Zvirongwa zvekupa vana vadiki mishonga yekudzivirira chirwere chebiliazia nezvirwere zvemakonye mudumbu munyika zvakatangwa negurukota rezveutano zvinonzi zvakafamba zvakanaka. Zvirongwa izvi zvakamiswa kupera kwemwedzi wapera. Bazi rezveutano rinoti rakakwanisa kubatsira zvikamu zvinosvika 64% zvevana vadiki vanosvika mamiriyoni matatu nemazana matatu ezviuru vanga vachifanirwa kuwana mushonga webiliazia. Chikamu chinosvika makumi mashanu kubva muzana chevana vane huwandu hunosvika 4.7 million vakawana mishonga yekurapa makonye emudumbu. Mumwe mukuru wesangano rinoshanda nevari kumaruwa vaitai Rusike reCommunity Working Group on Health vaudza Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti vari kufadzwa nemafambiro akaita zvirongwa izvi.
Zvirongwa zvatinokurudzira uye tinotenda chose kuti bazi rezveutano raona zvakakodzera kuti vana vechidiki vadzivirirwe kuzvirwere zvakaita sebiliazia naiwo mawemzi emudumbu iwawo. Asi isusu chatinonyanyokurudzira ndechekuti vabereki kumunharaunda uko ngatigamuchirei zvirongwa zvakadai, tizvitsigire, tizvisapote, tiite kuti vana vedu kana vawana mukana wekuti vabayiwe ngavakwanise kuti vabayiwe vadzivirirwe kuzvirwere zvinokwanisa kudzivirirwa. Vabereki, vadzidzisi nevamwe vese vanobatsirana munyaya dzezve utano zvinenge zvakakosha zvikuru kuti tikwanise kumobilize macommunities kuti vaendese vana kuti vabayiwe, sezvo zvinozokoshera vana ivava mukukura kwavo neutano hwavo.
Tombotarisa basa ramuri kuita imi sesangano rinoshanda nevari kumaruva, ndezvipi zvamuchange muchiita gore rino?
Isu ndingati tiri kuenderera mberi nebasa redu rekukurudzira kuti mumwe nemumwe ave nechekuita neutano hwake, mumwe nemumwe asasarire shure apo panokurukurwa nyaya dzezveutano. Saka iro gore rino tiri kunyanyotsigira nekusapota aya atingati mastructures ecommunity participation anotangira kubva pavillage level, takatarisa kubva kumahealth center committees, mahospital advisory boards, angave manac structures kudzimara kusvika kupublic health advisory board uye nekuparliament chaiko. Tinoona zvakakodzera kuti zvakakosha zvikuru kuti vanhu vange vachiwanawo zvavanoita uye vachipawo pfungwa dzavo apo panokurukurwa nezveutano, uye vange vari vanhu vanokwanisa kunge vaine zvavanoitawo pakubata munyaya dzezveutano, nekuti utano hausi weMinistry of Health yoga, utano hausi wemamission hospital oga, utano hausi wemakanzuru oga, utano ndehwevanhu. Saka tinokurudzira kuti vanhu vange vaine chekuita nezveutano hwavo. Matambudziko ari kubva kune vagari, kungave kumadhorobha, kungave kumamining towns, kungave kumaruva, matambudziko acho akangoda kufanana. Dambudziko guru rine vanhu kunyanya-nyanya idambudziko remvura, mvura yakachena yokunwa. Kouya zvekare dambudziko remishonga, mishonga iri kushayikwa kumakliniki nekuzvipatara.
Avanga vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munhau dzedu dzemitambo, gakava ranga riripo kuti ndiana achatora mukombe we2015 Africa Cup of Nations ririkuguma nemusi wesvondo apo pachadamburana chikwata cheBlack Stars chekuGhana nechikwata chemaElephants chekuIvory Coast mumakwikwi ekupedzisira emukombe uyu. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mazuva makumi maviri nemaviri apfuura, vatori venhabvu vanga vachizara mudzimba dzinoitwa zvekubheja nhabvu vachiisa mari dzavo pazvikwata zvavanga vachifunga kuti zvinokunda mumitambo yeAfrica Cup of Nations. Vamwe vari kuchema mushure mekudyiwa mari dzavo, avowo vaibhejera Ghana neIvory Coast vachipemberera mushure mekuitswa mari nezvikwata zviviri zveWest Africa izvi. Vamwe vari kuchema mushure mekudyiwa mari dzavo avo vaibhejera Ghana neIvory Coast vachipemberera mushure mekuitswa mari nezvikwata zviviri zveWest Africa izvi. Vari kunyanyojamba ndeavo vakaita savaStanford Kajiti avo vaifunga kuti zvikwata zvekuchamhembe kuAfrica zvichakunda pakatanga mitambo iyi. Vakadzviti vairota Zambia ichitora zvekare mukombe uyu mushure mekuita chikwata chechipiri kutevera South Africa kutora mukombe uyu kubva kuchamhembe kuAfrica muna 2013. Asi izvi hazvina kuitika mushure mekunga zvikwata zvese zvekuchamhembe kuAfrica, Zambia neSouth Africa zvakarohwa munharaunda yekutanga. Zvakamira zvakadai, maroto ekuti achatora mukombe uyu achiri kuenderera mberi asi ari kupera svondo muEquatorial Guinea, apo maBlack Stars ekuGhana ari kusangana nemaElephants ekuIvory Coast. Kusangana kwezvikwata zviviri zvemuWest Africa izvi mufainari yemakundano aya zviri kuratidza kuti unyanzvi hwenhabvu muAfrica huri kubva kuNorth Africa huchienda kune dzimwe nzvimbowo. Egypt yakatora mukombe uyu kanomwe kusanganisira muna 2010 nemuna 2012. Asi mukombe uyu wakazotorwa neZambia muna 2013 uyezve pari zvino uri kuNigeria. MaBlack Stars akapedzisira kutora mukombe uyu makore makumi matatu nematatu apfuura. Ivory Coast yakasvika pedyo pemakundano maviri ematatu apfuura apo yakakundwa mumafainari. Muteveri wechikwata cheCape United Wafara Mgoni vanoti ivo Ivory Coast iri kutamburwa zvekare mufainari yegore rino.
Inini pari zvino Ghana ndo iri pamberi.
MaBlack Stars ane vateveri vakawandisa muZimbabwe zvekuti mumwe mutsigiri wenhabvu vaJivas Makoni vari kuti vaunganidza mari yekubhejera Ghana kuti inotora mukombe uyu mushure mekupedzisira kuita izvi muna 1992. Asi veruzhinji vanofanira kuyambirwa kuti vasatarisire pasi maElephants. Asi chero zvaitika, chokwadi ndechekuti mukombe uyu uri kuramba uri kuWest Africa kwemakore maviri anotevera sezvo Ghana neIvory Coast dzose dziri dzemuWest Africa. Vakawanda vari kutarisira kuti mutambo weGhana neIvory Coast uchapera pasina mhirizhonga seyakaitika nezuro pakatamba Ghana neEquatorial Guinea. Panguva iyo makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kusvika pamagumo, vePremier Soccer League vatara musi wa1 kurume semusi uchatanga makundano enhabvu egore rino, asi ari kutanga asina makwikwi emukombe anowanzovhura musangano gore rega rega. Marongerwo anga akaitwa ndeyekuti makundano embada Diamonds Cup ayo asina kuitwa gore rapera ndiyo anga achifanira kutanga kuitwa. Asi izvi zvakundikana nemhaka yekushayikwa kwemari yakakwana nekambani inoisa mari mumukombe uyu yembada Diamonds, iyo isiri kufambirwa nezvinhu zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mitambo yekupedzisira yeAfrica Cup of Nations iri kutambirwa kuEquatorial Guinea nesvondo pakati pemaBlack Stars ekuGhana nemaElephants ekuIvory Coast.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogona kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vashandi vekambani inogaya upfu yeBlue Ribbon Industries vapindawo muhondo yekuda kutengeswa kwekambani iyi kukambani yekuTanzania yeBakresa Group.
Nhengo dzebato reZANU-PF dzinovhiringidza kuparurwa zviri pamutemo kwechirongwa chekuvaka zvitoro nemisika wemupedzanhamo Upmarket 2 muMbare.
Mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vanopinda muZimbabwe vachiti vari kupanga njere kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu, Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande naJonga.